Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 14/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare, zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. America inoti zvirango zvicharamba zviripo kudzamara hurumende yava munangagwa yava kuremekedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vanonzi vave kurambidza vana vavo kuenda kuzvikoro muHarare, zvichitevera kufa kuri kuita vanhu nechirwere chekorera muguta iri. Nekune rumwe rutivi, vagari vemuHarare vari kukurudzira hurumende pamwe nekanzuru kuti vagadzirise pombi dzinotakura tsvina idzo dzakabvajuka munzvimbo dzakawanda muguta iri. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vana vanodzidza kune dzimwe nzvimbo dzisati dzasvikirwa nechirwere chekorera muHarare dzakaita seMeborane, Avonlea neGreencroft nedzimwe, vanoti vave kusvikira kubatira zvirwere muzvikoro. Mumwe mwana watisingakwanise kudoma nezita nepamusana pekuti hasati asvitsa makore atinobvumirwa kutaura pamhepo, ati vamwe vana vatatu vairutsa zvakanyanya nezuro pachikoro chaanodzidza chiri mumusha weGreencroft.
Nasi hatina kuenda kuchikoro nekuti pane vana vaingorutsa, saka takuchikobatira kolera. Takaudza mama kuti pane vanhu vaingorutsa, zvakanzina mama tisatoenda kuchikoro.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri musha weAvonlea, amai Tutsirai Majekuza, vanoti vave kutyira kuti vana vavo vachatapurirwa chirwere chekorera nevamwe vana vanogona kunge vane chirwere ichi. Avo vanodzidza pachikoro chinodzidza vana vavo vachigara kunzvimbo dzine vanhu vakabatwa chirwere ichi, uye vamwe vakatofa.
Nhasi tatorovhesa vana kuchikoro nenyaya yekuti tikutyira kuti vana vanozadzwa kolera. Izvezvi pachikoro pavanodzidza panouya vana vanobva kwakasiyana-siyana, including nzvimbo dzakaita sanabudiriro Glenview kuri kuwanikwa kolera yacho. Saka tatoona kuti bheta vana vasaende kuchikoro nhasi.
Vamwe vabereki vanogara mumisha inogara veruzhinji yakawanikwa chirwere chekorera, vakaita samai Loretta Marimo vemumusha weGlenview, vaudza Studio 7 kuti kunyange vana vavo vasati vabatwa nekorera, vave kutyira kuti vanogona kubatwa nechirwere ichi vozotapurira vamwe kunzvimbo dzavanodzidza kusati kwasvika chirwere ichi, sezvo masuweji azere pose pose munzvimbo yavanogara.
Saka ukati gadziro tese tunoita sei? Hatingakwanisa kubatwa nechirwere. Saka tinoita kuti saizvozvo kudaisa vakati gadzirira kana sueji kana chii zvakukwanisa kuita sei kupera, nokuti zvoita sei muno pambapo wanopagara sei, chirwere tichingatadza kubata here zvine zvakaitika nemvura yatiri kunwa. Ndovati gadzirisawo mvura zvese, vaisenyesesa mushonga mvura toona kuti zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Manje vakagara takadaisa vakati chirwere chinoita sei chinogara chirimo chinogara chichingotendera pai muari, saka hachimbokwanisa kuita sei kupera. Kasongokumbira kuti doa kuti gadzirwa nokukasika. Tototyira vana chaivo vana, nokuti mwana chai kuti muchengeteka azviite haachengeteki. Unomuchengeta chirudzii, uchibva kunomutsura kuti usaende pamasuweji apo unorwara, uchingotendera unomonachi apo. Saka totongokumbirisa kuti hurumende ndavati nevanhu kanzurungwa vati gadzirochi nokukasika.
mumwe mugari wembudiriro umo mune vamwe vanhu vakabatwa vaine chirwere chekorera vaLibert Mangwavaira vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nenguva iri kutorwa nekanzuru kugadzisa pombi dzinotakura tsvina dzavanoti dzinogara dzakabvajuka kunyange vachizivisa kanzuro nekufa kwepombi dzinotakura tsvina idzi. VaMangwavaira vakurudzira kanzuro nehurumende kuti vatore matano akasimba ekugadzirisa pombi idzi vanhu vasati vapera kufa.
Kanzuro negovernment, government is for people. They must act so fast nokuti havafani kumirira kuti vanhu vatanga vafa vozotanga kuacta action vanhu vapera. It's very bad.
Zvichakadai meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti vari kuedza nepose pavanogona napo kurwisana nechirwere ichi kuti chisapararire kune dzimwe nzvimbo muHarare kuburikidza nekurapa vanhu vane chirwere ichi mumakirinika ekanzuru uye kudzidzisa vanotengesa mumigwagwa kuti vatengesere munzvimbo dzine utsanana.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana iyo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But it's a good iko zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Chirwere chekorera chinonzi chakauraya vanhu 25 kusvika pakadoka zuva ranezuro uye hurumende inoti pane vanhu vane chirwere ichi vanosvika zviuru 3,956 padoka zuva ranhasi. Tanga tisati tanzwa kuti pane vamwe vafa here kana kuti kwete, kana vamwe vabatwa nechirwere ichi, sezvo gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Gurukota rezvemari vaMtuli Ncube vari kukumbira veruzhinji nevemasangano ekunze kuburikidza nemashoko avaisa paTwitter kuti vabatsire hurumende nemari yekurwisana nechirwere chekorera ichi. Muna 2008 chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushora danho ratorwa negurukota rezvemari vaMtuli Ncube rekupema mari yekubatsira mukurwisa chirwere chekorera, dzichiti hurumende inofanirwa kukoshesa nyaya dzeutano. Vachipindura paTwitter yavaNcube, mumiririri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende veMDC vati zvaitwa navaNcube hazvina maturo kana hurumende yakakwanisa kutumira ndege kuti itakure mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vaende kurufu rwamai vavo asi ichishaya mari yekubatsira varwere vekorera. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaramba nezuro kuti hurumende yakashandisa mari yayo kubhadhara ndege yakatakura amai Mugabe vachiti vakabatsirwa nevemabhizinesi kuita izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDenver University kuOhio vaElliot Machona kuti tinzwewo maonero avo.
Tingafambisa nyika tichidero here kana kuti isu tagara tinoziva kuti mvura iri kushayikwa munana Harare, kana kuti kana ichiuya icho inouya yakasviba, siwa iri kuflowa ichiinda, zviri kuitwa naminista zvinhu zvakanaka, asi zvaidero zvakaitwa kare tisina kumbosvika padanho ratiri rokuti taakushandisa mari yakawanda kudarika yataidero takashandisa tichigadziridza maproblems asati asvika pakuzouraya vanhu.
Munoona here vemamwe makambani vachiuyawo kuti vazobatsirana nechikumbiro chaminista ichi?
Ndinoona makambani mazhinji achizviita, asi nokuda kwamasanctions atinawo neAmerica vanogona kuzviita vakavanda vasingadi zvavo kupembedzwa sezvaita Econet, kana kuti vasinawo mari yakawanda seEconet yapembedzwa ye10 million. Asi business community nokuti ndo vanhu vanoafektiwa kavanoda makastoma anenge ari healthy, makastoma anenge aine mari.
Ndotarisawo vamwe vanga vachitaurawo vari kumativi vachiti hurumende inenge iri kuzvinyanya kuti zvinhu zvavanoona sezvisina kukoshera nyika ndokwavanomanyira kuisa mari pazvinhu zvakakosha seupenyu kudai, vochiti vanhu tokumbirawo tiite konde konde. Ameno, munoaonawo sei mashoko aya?
Mashoko andinobvumirana nawo chaizvo ivoro kuti hurumende nemusangano wezanupf vanhu vagara kwenguva yakareba 37-38 years vachingo spenda zvakanyanya nyanya kana kubva kuhurumende hombe yazoitwa doko yama minister saka maitira avo iwayo anenge achiripo kuti flasha motikari dzama MP kudzama dzishe dzose uku kunyika ichiita problem yemvura nana cholera saka itsika iyoyi inofanira kupera kuti hurumende ngaisanyanye kuspenda mari yakawanda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvemari neupfumi uye vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Machona vachitaura vari parunare vari kwakare kuOhio. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya muguta reHarare zviri kutora matanho okudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chanetsa munyika. Kirimu Dzamiri anoti panyaya iyi.
Zvitoro izvi zviri kuisa pamikova yazvo mishonga yekugezesa maoko kuitira kuti vatengi vatange vachenesa maoko avo vasati vapinda uye kuchenesa zvakare maoko avo pavanobuda. Studio 7 yaona izvi zvichiitika muzvitoro zvakawanda zvakaita sePick n Pay, Bomashe neSpa. Zvinhu zviri kutengwa zvakanyanya mishonga inodirwa mumvura yekunwa pamwe neyekusvikisa ndiro. Maneja wePick n Pay ekuAfondale vaShepherd Musipa vaudza Studio 7 kuti mishonga inochenesa maoko yava kushayikwa sezvo vanhu vanga vachiita chipatapata kuitenga.
It seems like it's now overwhelmed because in the past that water card was not sending. Now due to this outbreak, everyone wants it.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti sezvo munyika maita dambudziko rekorera zvakakosha kuti vashandirwe vakurudzire vashandi vavo kugeza maoko avo pavanosvika pabasa.
Nedambudziko ratinaro recholera ndofunga at every level tiri kungofanira kunge tiri kutora matanho anoita kuti tidzivirire kupararira kwekholera. Isusu kumahofisi edu takatorawo danho idiki asi ndofunga rinongoendawo chinhanho chakati kurei kuti tiri kungoti vashandi vedu pavanenge vachisvika tichibva kumba hatizive kunenge kuine vanhu tinongosvikawo tichichenesa maoko nemasanitizer uyezve kungofamba nesanitizer yako muhomwe ngoti pese paunenge uri kufungidzira kuti pamwe ndine zvandabata kana kuti usati wabata zvekudya wongochenesa maoko ako.
Mumwe mukomana aramba kutaura zita asi achishanda muchitoro cheBonmashe kuAvondo ati mishonga yakawanda yekuchenesa kana kugezesa maoko yava kunetsa kuwana. Chirwere chekorera chakatanga kubuda mumisha yeGlenview nebudiriro uye kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi maviri vafa nacho munyika yose uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo nemamwe makurukota ehurumende vari mushishiro kutsvaga matanho okudzivirira kupararira kwechirwere. Nyanzvi dzezveutano dzinoti korera iri kukonzerwa neutsvina, kunwa mvura isina kuchena pamwe nekudya zvinhu zvisina kuchengetedzwa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Masangano anoshanda akazvimirira achibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti akazvipira kubatsira mhuri dzine hama dzakashaya nechirwere chekorera kusungisa hurumende nemakanzuru vachiti ndivo vakakonzera chirwere ichi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi masangano aya achishanda pasi pemubatanidzwa weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee vati hurumende nemakanzura emaguta ndivo vakakonzera korera nekutadza kuita basa. Masangano aya anoti hurumende nemakanzuru nekambani yeZimbabwe National Water Authority anosungirwa nemutemo kupa vanhu mvura yakachena kutakura marara pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka asi vari kutadza kuita izvi. Vachitaura vaine vatungamiri vemasangano aya mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Rose Hans vati vachabatsira vese vakashayikirwa nehama dzavo kusungisa hurumende nemakanzuru.
Siri kuti isusu hurumende ndo iri accountable, ndiyo inofanira kuendeswa kumatare kuti iripe
hazvimutsa hazvo munhu asi vanhu vanokwanisa kuzoita healing kana vakawanawo chavanowana chekubata.
Muzvare Hans vatiwo vacharamba vachidzidzisa vagare kuti vamanikidze makanzuru nehurumende kuti vapiwe kodzero dzavo dzekuwana mvura yakachena nekugara zvakanaka sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Vatiwo kana izvi zvikatadzwa nehurumende nemakanzuro vachaenda kumatare zvekare, vakurudzirawo zvipatara zvakazvimiririra kana kuti maprivate hospitals kuti zvibatsire zvipatara zvekanzuro nehurumende mukurapa vanhu vane korera.
Tinokumbirawo kuti vanenge vachirana maprivate hospitals vakwanisewo kubatsira hurumende nemagovernment hospitals kuti vabatsire vanhu vanenge vaafektwa nekorera nezvimwe zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekuti vasanganisa mvura yakachena neyakasviba kana kuti vashaya pekurasira zvavanofanira kurasira zvinobva mumuviri yavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti rinoti chine nyaya yekuti vachasungiswa sezvo gurukota rebazi iri vaobhataya mwoyo vange vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ino haisinguva yekunakurira nanyoka mhenyu asi yekuti vanhu vashande pamwe chete kupedza dambudziko rekorera.
Haisinguva yekuti uyu ndiye akareswa, uyu ndiye akagona, kwete. Yangu yekuti munhu wese ozoverengwawo kana chirwere chapera kuti wakaita basa repi, kwete kuti wakazoverengwa kuti wakaita basa rekutukana nevamwe.
Pane vanhu 25 vafa kubvira pakatanga chirwere ichi svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Filipine yatarisana nekusvika kwedutu mpengo retyphoon Mangkhut iro riri kutarisirwa kusvika munyika iyi nemugovera mangwanani. Dutu mpengo iri riri kufamba rakatora nzvimbo yakareba makiromita anosvika mazana masere nemakumi masere ane mashanu uye richimhanya makiromita mazana maviri nemakumi manomwe ane mana paawa rimwe chete. Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yaratidza kuti inoda kuvandudza mashandiro ayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mashoko aya akataurwa nezuro mudare reHouse of Representatives naamai Manisha Singh, vanova mutevedzeri wemunyori anoona nezveupfumi muAmerica, vachipindura mubvunzo kubva kuna amai Karen Bass vebato remaDemocrats mudare. Amai Bass vaida kuziva kuti chii chiri kuitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi sezvo hurumende yava Mnangagwa iri kuedza kuita nhaurirano. Asi amai Singh vakati vakagadzirira nhaurirano asi ndokunge Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu. Vakati zvirango izvi zvakanangana nekuona kuti Zimbabwe yavandudza mashandiro ayo munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi nekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya, avo vanoti vaMnangagwa vachine rwendo rurefu kuti vazvisiyanise nevamwe vatungamiri venyika munguva yava Robert Mugabe.
No, muZimbabwe mune dambudziko remareform. Mugabe vakaenda vakabva kukauya vaMnangagwa, but vaMnangagwa havasati vabvisa temo inombunyikidza vanhu, havasati vabvisa maitiro eami okupindira muconflicts zvenyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe internally Zimbabwe ingevo nedemocratic party. Isu zvisine nekuti maamerikans ari kutaura nezvemaaero tikonde kuti muZimbabwe hamusati maitwa mareforms mainstitutions edu egovernance, hasati aitwa reforms, ami haisati yachinja maitiro ayo, inopindira muelections, inopindira mupolitics ichisapota zanu, inokambeina for zanu. Zanu haisati yachinja maitiro ayo okumbunyikidza vanhu, haisati yachinja maitiro ayo kubata kudiswa kunoitwa mashoko, akabata mabroadcasting, bata area television, area radio, inozvipa malicense kunana newspapers, inozvipa malicense amadzavana kupa manovadira. Saka mareforms ariko, mareforms ati kutaura ti anofanira kuitwa kuti nyika inge one democratic party. tinobatanidza nyaya yedu yekuti kuti upfumi hwedu hunge mberi zvakanaka asi politisiwo dzedu takuopenwa up dzinofanira kuliberaliza kwatinoita patiuda kuti ikonomi yedu iitwe.
Asika hurumende iri kuti koiyo America inodei pamuchato wedhongi nebere sei ruda kupindira pane zviri kuitika muzimbabwe.
It's part of international relations ka nyika dzese dzinodyidzana Zimbabwe kana ida kudyidzana neamerica inofanira kutongera neamerica kuti vanodyidzana sei. Kukwanisi kuti vandaita business neamerica tinotaura kuti mukiti wako business zvinoitwa neamerica hatisi, but tisatambotaura izvini kuti america yapindira ichiti inode isumba Zimbabwe. Saka na maelections apera hachamisa vana nai mujuru vana kupe vese vaichava vanoda reform yezimbabwe electoral commission and mauto haafani kunge achipindira kumaelections achiita zvozvesa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Apo dutumpengo rinonzi Hurricane Florence rasvika zvine mutsindo mumatunhu eNorth neSouth Carolina richibva mugungwa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu aya zviri kugadzirira kuti zvisapinda pakaoma. Dutumupengo iri rinonzi riri kutarisirwa kusiya mvura yemwedzi misere muzuva rimwe chete. Chimwe chezvizvarwa izvi vaTimothy Makore, avo vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina, vanoti havasati vanzwa chizvarwa cheZimbabwe chatichapinda mudambudziko nedutumupengo iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamakore kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatisati taona maeffects ayo. Inonzi mhepo yavako zvayo bichana, but ndofunga maeffects acho azotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makuseni.
Kune vanhu vokuZimbabwe vakawanda here?
Ya, mune vanhu vasati wande zvikuru, vanhu varipo vakawanda.
Pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese?
Nhasi zvikoro makaunti ese anosaraunda area yatiri ese zvikoro zvakavharwa, madheke akavhara. Kumabasa vanokwanisa kushanda from home vakomekedzwa kuti vashande kumba, then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kunzi chiendai kumba kuti vanhu vangu vasefu. Kunguva prepared kuti ndingangoti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel. Vanhu vangachitenga fuel yeku kuzadza mota dzavo, vane majenereta vachizadza manhu majerican avo.
MaZimbabweans makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoi?
Tine WhatsApp group yedu yatinayo, saka vanhu vanga vachingoshare maideas ipapo. Vamwe vatoshana navo tachingotaurirana kuti basa kuti tisaedza kuda kusita magamba.
PaZimbabwe paka pachengetedzwa sei?
Kungotoya kungobvisa zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zvive maningi maprojectiles kusa mumba nekuclear everything kunonzi maflower pots. Inonzi mota dzatachipaka panze mazuva ano sitianga iri sama patapaka mukati mabhini kuisa kumasure kunoko kuri covered kuti pasangotani zvichasanda semaprojectiles kana mhepo yavo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Carolina vaTimothy Makore vari parunhare kuNorth Carolina kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Nhasi tanga tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chapfunya chisero muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro penyaya yekorera.
Ndiri kufanira ndiri kuno kutafara kumabhuku kuHarare. Kuno uku zviri kuitika ndezvekuti munoona kuti nyange korera kuno kuchanzi yatanga kubata vanhu ikatopedza vanhu vese, nekuti mvura iri kuwanika muzvibhorani, iri kubva muzvibhorani zvekuti kubva makuseni panenge paine queue panenge paine mutezo zvekuti panenge pakazara zvimabhake zviya vanhu vachiridzana kuchera mvura zvekuti nyange munhu akauya aine utachiwana hwekura zviri vati vanhu vese munharaunda vanopera nekuti mvura yachona yekanzuru mumatepe haibudi mvura vari kuiwana kubva muzvibhorani muzvibhorani zvachona hamuna utsanana hurimo nekuti vanhu vanenge vachiita mvenge vhenge vachirwira mvura nekuti muzimba munenge musina mvura ae vakakwanisa kuti mvura yachona ibude mumatepe tisti kana ikabuda yosvondo kana 2 weeks zviri nani uye ichiwa mvura iri triggered mvura irimo zvaa kuti inenge isina mishonga yakakwana plus kunyange vanhu vekuno kwamwe vachona vane matsimira yekuchera mumamisha yaya kunochera tsime pamba of which parutivi panenge paine toilet saka muchinoona kuti mvura iyo inenge isina utsanana hwakanyatsokwana saka kurudzirei nzee kuti dai yekli government iripo kai ikangoita kuti wane mvura matepe uyezve mvura yachona ive mvura iri treated
muri kutaura naGodfrey Dongaronga Harare Zimbabwe ndiri kumont pleasant hights isusu tiri kushungurudzika vamai nekuti zvetiri kutarisa izvozvi tine hurumende yenyowani asi zvichiitika ndezvekuti hurumende yenyowani iri kutendera maMPs mota nyowani dzekuti vafambe nadzo zvinhu zviri luxurious vari kupa makit mota dzavanoda asi vanhu vari kufa izvozvi zvine vana vasi kuenda kuchikoro zvinhu zviri kutishungurudza semazimbabweni saka tanga tichikumbirisa chaizvo kuti daiva munangagwa nehurumende yavo vanga vakwanisawo kutora vanhu sevanhu vakavavhotera
muri kutaura nakudzai kumarondera so far we haven't had any issues to do with the cholera here in Marondera but health care muZimbabwe irofanira kuti improve zvimwe zvese zvingazouya kumashure but mishonga muzvipatara ngaiwanikwe so that munhu anenge aita victim akaendeswa kuchipatara anofanirwa kubva awana mushonga obva apora kwete kuti munhu anoti aenda kuchipatara asi obva afa ndo zvatiri kuramba izvo zvatiri kuti hurumende yedu itibatsire nazvozvo
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi muHarare sezvakarongwa zvisinei nekuti munyika maita dambudziko rechirwere chekorera. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mutauriri wekasolaga Premier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti mitambo iri kuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare iri kutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakapararira munyika mese. Asi Mzvare Bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa munzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints 51, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda mupremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Poisu tofanira kutowina kuti tiwane mapoints tisave relegation asi mutambo ndikuona wakaoma asi tiri kuvimba kuti tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoirova chete 3 points titodzida idzodzi tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhano chekuti tisave relegation amheno achasara patisi tikuenda tikusave relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamusha pacho neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dimbare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the boys, our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba vs Highlanders, Blower City vs Chicken Inn, Sondo, Chapungu vs Nichrat, Blower Chips vs Triangle, Black Rhinos vs Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nayo nyaya yemitambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i-28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okukhweza uhulumeni emthethwandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwekholera ngumphathi intambo yezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale leCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyani wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele kusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesihudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, uNkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu ukuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize. Kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I-government kanye ne-council kumele umsebenzi wayo ngoku-make sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithi silezihlobo ezibhubhayo njalo yithi silayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye ne-council babambe nabasebenzi baqedele ludaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikhona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abe lokhe ekhongozela kuZulu munye, yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
Iviki kayiphele umunye engaphumanga waya kwelinye ilizwe. So esizibuza khona ukuthi kathi xa abantu bebhizi bebhodabhoda bethenga lezi moto ezintsha, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukonsider njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitshela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala ama-taxi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama-specialist amangalisayo. So asonte engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kakwanisanga ukuyenza abathi infrastructural development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye-in ye out sijona sizwa ngecholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo cholera abantu besife iminyaka yonke le isikhangele.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impila kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo, abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yengcingo ye-Econet siphathise isikhwama lesi ngamadola ayisigidi ezilitshumi, $10 million. Kuthi ugatsha lukamongameli ole-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu, $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevele seyingena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi uduvo lomkhuhlane lokholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokudinga izimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzi lalapho kulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali, thina sibona kuthengwa izimota lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye okunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antho sovele sekwenzakala lapha sesikhangele sikhangelela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthuli Ncube lowo bhatayamoya. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa, ye kulungile, indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini laphantu. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngakho lokho usungesela mkhuhlane. Ye iqiniso, iZANU-PF vele iZANU-PF izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha, kakulungisiswa komkhuhlane loko we accountability zakalata langako umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali enengi yini engavela kuZulu mathupha kungaso mankampani?
Ama company lawo ayisho yivasazi ukuthi ama company amaningi active bebe kipa izimali kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikhole ukuthi nje ingaba imali eningi kakhulu kodwa kakube lethuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi ithenga imithi leyo imali abayizuzayo izaziza umsebenzi loba iyilutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
EleZimbabwe libhekane lokusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alichumi, idola 10. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilithumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa belesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamachumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi lizwe lifuna izigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni. Okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje kutsho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatha lezindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhadalanga izikweleti sayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhlanje umgcinisano weGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for which your country.
Ilizwe lifuna amadola alichumi lantathu amamiliyoni, 18 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ngoloi kodwa lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kodwa uZulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona okwenzakalayo ngezombangazwe lezi ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe zilokhu ezikhwela ama-prices, zabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi uhamba njani, kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumende wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana leflower, rayisi, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafelitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuswelakala kwengqoloyi osokubangele lawo makampani avale sokuzaletha udubo lokuswelakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe lo-Command Agriculture lubikase luthuthukise umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu nengqoloyi kodwa ingcwethi zokulima zithi usamele usetshenzwe gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima engqolweni enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalele Congress ngumnumzana Manisha Singh, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uZulu inguquko efiswa lilizwe leMelika lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe lapho uMgabe, uMnangagwa labanye babo kuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona. Okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukutshengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha, izawu sokumele ukuthi benze izinto ezizatshengisela khonokho ukuthi sokulokhu kuguquka kuthize. Ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula, so bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanisa yini sebebhukuthile basho bangale kwangikhona.
Kodwa-ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ukuthi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela? Nakho-ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo, kuyini okusebenzayo. Ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe, angithi kuyachiyana. Umuntu athi nomna mfuna ukwenza, mfuna kwakhe indlu enhle, wathi nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini. Ingqobe ithi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethe le uguquko okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo. So kulezinye izinto mhlawumbe abazazi ezingekho ebantwini abanenge ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto wakhe. Kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona. Kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo, ubona ngazani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami, abantu baya bayenelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezombusazwe zona. Yikho kakhulu osokuguqukile. Well, ukukhona okunye izindlela, kunezinye indlela imigwaqo itharesi ifakiwe. Kodwa-ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abona lokhu kuthiwa ama-carriage way marking. Oh yeah. Umgwaqo umuhle sibili kodwa ulama-carriage way marking lama-sign kawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kulama markings emgwaqweni. So iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona, kodwa ukwenza kwezinto, ukwenzakala kwezinto, yikho lapho kakhulu okufuneka khona ukuthi kuguquke.
Pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibili okwenziwa nguhulumente weZimbabwe kwenze ukuthi izijeziso zenotho lezi zezulu?
Lokho mina ngiboni ngani kusezandleni zahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka ngoba izinto ziyaziwa. Ngabona labo kathithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula, then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha bakhasela ukuba ne-support.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isavunguzane esiza lezulu elinenge seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungela ngozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin ngomvulo ukuze bakhulumisane ngomumo weSyria. Inengi lithi impilo yilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwentengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okunenga lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelokhu yiqiniso yokuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathesi vele akukatshengisa ububelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile, kunzima. I-US dollar vele ayiwasoze uyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqansile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyade ubethengisa ama-170, nqawule 100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqansa nsuku zonke. So eqinisweni elikhona ukuthi uminista omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks, ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqansa kuyatshengisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla xa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminista abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyani esike sezwe ngathintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isifiso sakhe ukuthi ahle akhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka, mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kathesi uhlupho lube khona ukuthi umuntu ole-US dollar kahambe siyayisebenzisa, siyayidinga, uyayithatha ayifake emcamelweni. kodwa ungakhipha le imali eyiyethibulele eyibhonde yesikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcina i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise, and ngase beyisebenzisa bazayibhenga futhi, bengayibhenga nakhola imali yani siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi i-US dollar liqinise khona ebantwini, ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola, lobo iyimalini uyayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yi-bond le, sifake imali e-right kube yezidlala ku-market. Ngileshiwa futhi lama-price azozaqansa, ngoba khathesi sikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethi imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawuwazi, ngoba nxa ule bond iba nganeno, nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le yesto yanxa abantu bengayisebenzisi i-price yabe ilow. So asiwe sibe le lizwe elirana kanjalo, bona abantu imali yabo nxa behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga, abantu abasuke kubaphathe kuhle, mbona ungathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okokwenziwa zibe ziqansa ziya phezulu. Abantu benza ngabomo, abantu bebusiness bayakwazi ukuthi nxa uzofuna ukuthi uyicommodity uyithengise ngemali ephezulu, bale system yokuthi bayayicatshisa. Bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshela hayi lami ngiyithole nzima, so sebekhweza iprice. So ikwese kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi la mathi khansabe kule bond kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima, uya kufika amayogarajo ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ifuel ngeke, kodwa uhulumende uyasiyetha ifuel ikhona, and khona khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yihle. As long as singalungisanga indaba le yemali, ngiyayibona ukuthi i-inflation isisibulala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU, sixoxelaye ekobulawayo. Kuwoza Friday namhla silomculi odumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele-The Pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe, kubika uNtungameli Nkomo.
Leli lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba?
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher, ngizalwa endaweni yaseTsholotsho kwaMakhaza, isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezihlukahlukeneyo, ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela lokungisaphotha ekukhipheni kwami i-single track yami ngo-2016 imfika emculweni eyayithi Ukubuyisana Reconciliation.
Zimbonga ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami leso sithi sezimbonga ngobulongwe, ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu, but in return kafisa ukuthi abonge ngesibongo sakho, ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi uma ingena esibayeni lapho elala khona okuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi Impethu.
Uzwana kanjani kanti nomuntu?
mzalani Ungilala jani yena nabantu Abantu unezu mzalani
Abalandeli ubachiela wapi amazwi
Abalandeli mbathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi bane space esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izimo
Siyabonga lapha umculo wedumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele the pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobunlongwe olivalelisayo ngosithandekile mhlawu
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.